Hurumende yeAmerica inoti iri kutevera zvakadzama mafambiro ezvinhu muZimbabwe zvichitevera kusiya basa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachitsivira nevaimbove mutevedzeri wavo vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nezuro mudare reSenate remuAmerica uyo waizeya remangwana reZimbabwe. Hurukuro iyi yaikokerwa nekomiti yedare iri inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yeUnited States Senate Committee on Foreign Relations. Vachivhura musangano uyu, Senator Jack Flake, avanomirira Arizona mudare reSenate, vakati America haisati yanzwisisa kuti zvinhu zvakananga kupi muZimbabwe mushure mekupindira kwemauto mukubvisa vaMugabe, vakati dare reCongress ravo rinoda kuziva kuti igwara ripi raringatora panyaya iyi. Vakati vaMnangagwa havasi munhu mutsva kwavari, vakati kusvika pavakazodzingwa basa vakanga vari munhu wepedyo zvikuru kuna vaMugabe. Vakatiwo vaMnangagwa munhu anopomerwa mhosva dzekuurayiwa kwevanhu munguva yegukura hundi kumakore ekuma1980 izvo zvakaurayisa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri. Izvi zvakatsinhirwawo naSenator Cory Anton Booker vanomirira New Jersey, avakatiwo hurumende yavaMnangagwa inofanira kutsanangura zvakaitika munguva yegukura hundi zvikuru mudunhu raMatabeleland, uko nanhasi zviuru nezviuru zvevanhu zvichiri kushushikana nekuda kwechiitiko ichi. Senator Booker vakakurudzirawo kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya dzive sarudzo dzakachena, dzakajeka uye dzinotambirwa nevanhu vose. Vakati vemapato anopikisa vanofanirwawo kusununguka mukutsvaga rutsigiro vachisangana nevatsigiri vavo. Izvi zvakatsinhirwawo nemutevedzeri mukuru wemunyori anoona nezveAfrica, amai Stephen Sullivan, avo vakatiwo hapana urongwa hwekushandura zvinhu pari zvino kusvika vaona sarudzo dzakachena dzinoitwa murunyararo.
It's early days, and at the moment there is no plan to change anything related to the sanctions regime. There's some very specific things that we would like to see happen before we even consider revisiting that. For example, there have been some very interesting rhetorical commitments and expressions of intention in recent speeches. We really need to see concrete reforms, both economic and political, on the ground.
Yakataurawo mukomiti iyi, Senator Chris Coons vekuDelaware, vakatiwo havatsigiri kubviswa kwezvirango zvakatemerwa vamwe vari muhurumende kusvika pave neshanduko inobatika uye kuoneka. Vakatiwo munyika munofanirwa kuve nekuremekedzwa kwemutemo, uye vakatiwo vanhu vanofanirwa kuvimba zvakare nevanochengetedza runyararo munyika, zvikuru vechiuto. Nhumwa yemutungamiri wemubatanidzwa unopikisa munyika weMDC Alliance uye vachitungamira bato reMDC vaMorgan Tsvangirai, vaTendai Biti vebato rePeople's Democratic Party vakakurudzira America kuti irambe ichiita zvayagara ichiita zvekubatsira vana veZimbabwe. Vabiti vakatiwo hurumende iripo inofanirwa kutanga nekudzokera mukuremekedzwa kwebumbiro remutemo, kuvepo kwesarudzo dzakachena uye kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvikwanise kuvhota zviri munyika dzazvigere.
Tafambira sebatanidzwa wesangano reMDC Alliance rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vari mukuru wedu. Tatumwa kuno nemukuru wedu kuti tizotaura nevakuru vari kuno nezviri kunetsa kumusha, nekutaurawo nemaZimbabwens ari muno kutoita sei neelection iri kuuya.
Vakatiwo masangano akaita seUnited Nations neAfrican Union anofanirwa kubvumidzwa kuongorora sarudzo dzichaitwa gore rinouya idzi. Vanorwira kodzero dzevanhu nezuro vakawanawo mukana wekupira mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kukomiti yeSenate yemuAmerica iyi, apo vakamira pamberi pekomiti inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mumwe akataurawo anorwira kodzero dzevanhu ndavaDeva Mavhinga, vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica. VaMavhinga vakatiwo kubva mauto paakabatsira kubvisa vaMugabe pachigaro, kutyorwa kwekodzero dzevanhu nemauto kuri kuramba kuchikwira.
As reports of the military of abuses by the military sensitive people began to emerge, the excitement and euphoria that many Zimbabweans had greeted the end of Mugabe's rule quickly fizzled out to be replaced by uneasiness and uncertainty. Allegations arrived that between November 14 and 24, the army arrested and detained a number of Mugabe's associates, without providing information about the arrest or placed in conditional detention. Since the military takeover, soldiers have not returned to the barracks, but instead are now involved in policing on the street.
Kusvika munyika mave neshanduko inotarisirwa neAmerica pamwe neveruzhinji rweZimbabwe nepasi rose, munongedzo uripo ndevekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica hazvina kwazviri kuenda. Tarisiro hombe yave pamabatirwa achaitwa nehurumende, sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya kuti zvimwe ndidzo dzingaunza shanduko iyi.